wongu ba wande ma kereke emu Southern Africa yatingati Fellowship of Christian Councils in Southern Africa for KISA ya nyora gwaro ichi kumbira ichidani zira kuti SADC ne Africa Union kuti iongorore seja kazarisa nyaya ye xenophobia yaitika mazuvano ichitsvaka nzira yekuti kungawanikwa sei kubatsira kugarisana kwevanhu vemu Africa uyezve ichiongorora kuti chiri kumbokonzera kuti nyaya yemhirizhonga ine chokuita nevabva kure munyika yeSouth Africa iri kukonzerwa nei zvatiri kuona kuti inoitika nguva nenguva.
Zvakaonekwa nefokisa zvakaita sezvipi?
Vachitarisisa veboka remakereke muSouthern Africa kana kuti atingati fokisa vanoona kuti nyaya iyi inoratidza kusagadzikana zvikuru kwevagari vekuSouth Africa zvikuru vanhu vasina zvinhu vanomutsiwa hasha dzavo kana vachiona vanhu vanenge vauyavo vachitsvaga kuti vangararama sei vachiita sokuti vanovatorera mabasa avainawo. Saka fokisa iri kunyora ichikurudzira kuti panoda kuitwa ongororo yakadzama uyezve kukurudzirawo makereke region yeSouthern Africa kuti vamanye nesingwisingwi yokuti tingagamuchirana sei sevanhu vemuno muAfrica.
Saka makereke aya afunga kuitei nenyaya iyi?
Makereke aya ataura zvekare kuti zvakakosha kuti nyika dziri kubva vanhu vazhinji ava dzigadzirise zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti vanhu vasafamba zvakanyanyisa zvinomutsa kusagadzikana kwedzimwe nzvimbo dzakaita saiyoyi South Africa. Vanoona kuti mubato mukuru weSADC neAU kuti vagadzirise chitubu chinobva vanhu kunyika dzavo chinokonzeresa kuti vanhu vabve kunyika dzavo vachinda kuchamhembe kweAfrica kunotsvaga mararamiro avangaita. Vanyorawo vachikurudzira zvikuru kuti nekuverenga kwavanoita shoko ramwari vanodzidza kuti kubva muna Mateo 25:35 kusvika 37 Jesu Kristu vanoti ndakauya kwamuri ndine nzara mukandipa zvekudya, ndikauya ndine nyota mukandipa chekumwa, ndikauya ndiri muenzi mukamugamuchira. Vanoti idzidziso yechikristu yatinokurudzira kuti makereke edu amanye nayo zvikuru kuitira kuti makereke abatsira kupedza mhirizhonga yarasika upenyu hwavanhu vakawanda uyezve nokuparadzwa kweufumi hwakawanda munyika yeSouth Africa vawande.